magadzirira anga achiitwa nezeke kwakatangana nesarudzo tinoona kuti zvinhu zvanga zvichibatikana nenyaya dzemari zvinhu zvataiona kunge zvinhu zvinokwanisa kuzopingaidza kubatwa kwesarudzo mune zvakanaka nekuti kana commission inofanira kunge ichibata nyaya dzesarudzo isina mari yekuita basa rayo zvinhu zvinotipa mukana wekuti vaya vanenge vachida kuti sarudzo dzisange dzichibuda zvakanaka vange vachipindira saka nezvavaita so far zvinhu zvati kutenderana nazvo kana vati ivo vane 70,000 vanhu vavari kuisa pama polling stations ese across the country zviri kutipa nhamba yekuti each polling station muchange muine vanhu 7 vanenge vachibata nyaya dzesarudzo vanhu ava 7 kana vachinge vakatrainwa zvakanaka semaonero edu chinhu chakanaka nekuti tiri kuona kunge vachapa vanhu mukana wekuvhota mune zvakanaka asi chatiri kungokurudzira chete ndechekuti zek pairi kudzidzisa vanhu ava kuti vaite mabasa avo esarudzo vange vari vanhu one vanoonekwa sevanhu vasina mabato avakarerekera chechipiri vange vari vanhu vari kuziva zvavari kunoita mumapolling stations acho and tiri kukurudzira kuti commission irambe ichibuda pachena ichiita zvinhu zvayo pachena
ko uwandu hwenzvimbo dzekuvhotera hwatinonzwa kuti i9449 munogutsikanawo here nahwo
makatarisa sarudzo dzakapedzisira kuitwa dzemuna 2008 muzimbabwe taantine mapolling station haikwana 9111 so nhamba yataudzwa izvezvizvi inhamba iri kuratidza kuti vaurizira mapolling station kubvira paanga ari muna 2008 zvimwe zvingangodaro zvakakonzera kuti mapolling station ivavo anga achiwedzerwa inyaya yekuti pamwe kuna vanhu vakatama kune nzvimbo itsva dzaakugarwa dzanga dzisingagarwi nezvinhu zvakasiyana siyana tichiro pakati pekutarisa kuti mapolling station manyowana acho akaiswa kunzvimbo dzipi totarisawo zvakare kuti iko kunzvimbo kwacho kwakaitwa mapolling station kune here vanhu vaakugarako vanga vasingagariko kuna 2008 so ndo zvimwe zvatinenge tiri kutarisira asi tinotenderana kuti kana zeki iri kuti ndo zvavaiita vanofanira kunge vaine justification yekuti nei mapolling stations achiwanda kune dzimwe nzvimbo kana kuti achishomeka kune dzimwe nzvimbo.